Rudo iruruo. Takava tese mumandaga. Pataka tangire dijiku za makaza, baby. Pandai wanda mumashanga. Dijiku taemira kutindisa onekwe na dedi. Aho sandisiye, nekuti kwa takava kure. Usache uke kumashure, jimbo uya nekupa kure. Ndiye kandi nonzwa kutya, uya petko neni tukuru kure. Tuandela kumashure, uchete slide birire nekure. Shakatanga sema fani, tiri kumusha pataka sanga na mubani. Uchifuza mumbembe, nine mbuzi wani. Lika kuta utani chiti ndine plani. Ukati minduru icha uya. After 2 months nika kumirira. Kumakura ndai uya. Usinga ndipe chance. Nika mbogu chemira. Wataka pati nuku ziva ziri badiri. Bana ingu vesla ipa sinambiri. Auna kunditira gauru kanda maviri. Loru dorwe chokwa dindi soja jiri. Usandisiye nekuti kwa takava kure. Usache uke kumashure, jimbo uya nikupapure. Ndiye kandi nonzwa kutya, uya petko neni tukuru kure. Tondela kumashure, uchete slide birire nikure. Wakura wapinda mutauni, hauna kumagisa bodo kutora unu weku plus 44. Pane chimwe chinu wani. Andi diti chaye mapotondo dazwi taurwe loud pa microphone. Kuti wakutorana, panu waka ungana. Gosha, mabere give dubonzo na nao chave maive vana. Shiripa mtemo we maereda, kuchata kwa slai na babra. Usandisiye, nekuti kwa takava kure. Usache uke kumashure, jimbo uye nikupapure. Ndiye kandi nonzwa kutya. Uya petko neni tukuru kure. Chongela kumashure, uchete slide birire nikure. Usache uke kumashure, jimbo uya nikupapure. Ndiye kandi nonzwa kutya, uya petko neni tukuru kure. Tondela kumashure, uchete slide birire nikure.